গাছি মিরে গাছি মিরে
Vashitaura pavanga vachivhura zviri pamutemo musangano wemazuva matatu webato ravo weNational Policy Conference uri kuitirwa muHarare uyo watanga nhasi vatsvangirai vati bato ravo rakatarisira kukunda musarudzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino muzuva risati ratarwa. Vati kana vakakunda musarudzo idzi, bato ravo rine basa rakakura kwazvo rekurwisana nenyaya dzeuori pamwe nekushayikwa kwemabasa munyika.
Three very important focuses. Unemployment, unemployment, unemployment. Jobs, jobs, jobs. Economy, economy, economy. Corruption, corruption, corruption. These are the three main issues we will tackle as an MTC government. And tackle them without fear or favor.
Vaenderera mberi vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka muhurumende yemubatanidzwa pamusana pekuti pane kudhonzerana kuripo pakati pavo nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF uye vati sarudzo dzakachena ndidzo dzega dzinokwanisa kupedza matambudziko aya.
In this inclusive government, we have had some limited opportunity to showcase what the MTC can do, but we were largely limited by policy discord. You can't have progress, you can't have cohesion in government when there are some people running parallel policies, some people doing their own thing. That discord, especially over the last 2 years, as soon as Mugabe started this policy talk, election talk, the whole policy cohesion, the government work program was undermined. You cannot say you are leading a people and a chakata, surviving on scrounging like animals. No, but ZANU-PF was very proud. Chero Zazaita. We cannot have Chero Zazaita in a government. We must be clear. This is where we want to go. This is what we are going to make decisions on. These are the delivery points.
Pakutarwa kwezuva resarudzo, vatsvangirai vati hapana chinokwaniswa kuitwa navamugabe vari vega, uye vati ZANU-PF rave zuru rapinda nyoka, saka bato iri harifaniri kuva nechekuita neramangwana rezvizvarwa zveZimbabwe.
The next election is going to be about a party and a leader who has a plan and ideas that will address many challenges facing the people of Zimbabwe. We are the party, I am the leader, to give that answer. Certainly, yesterday people cannot provide answers to the challenges we face today. Today's problems need today's people and the new people with new ideas and a new vision. Chinja! So we are going to be the new brooms that will poise this country and on the path to recovery, growth and stability. Let me emphasize stability, because without stability, there is no growth, there is no recovery. So as a party, we must always put at the forefront of our ideas how to ensure that stability is enforced in this country.
Vachipawo mashoko avo esimbaradzo pamusangano uyu, munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati ZCTU ichatsigira MDC kusvika bato iri rave muhutongi sezvo MDC yakavambwa kubva musangano iri.
When the party was formed, the ZCTU gave it a mandate not only to carry the working people's agenda, but also to mobilize and implement a vigorous democratic political movement for change. Yes, your name for movement for democratic change. The project has not ended its full cycle. You still have unfinished business. Workers are still waiting for the change that will we promised them in 1999, and they are their only hope. Please do not let them down. A better Zimbabwe is possible.
Vamoyo vashorawo zvimwe zvinoitwa nemakurukota ehurumende MDC vachiti zvavanoita dzimwe nguva hazviringane nezvido zvevashandi munyika. Pachapera msangano uyu, MDCT yakatarisirwa kubuda nezvisungo zvakawanda zvinobata mafambisiro aichaita zvino munyika kana ichinge yakunda musarudzo dzegore rino uye zvichabuda mumusangano uyu. Ndizvo zvichasvitswa kune veruzhinji vatsvangirai nevamwe vavo pavachange vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Musangano uyu uri kupindwa nevakuru vakuru veMDC mumatunhu uye unopera nesvondo.
Vana baba, amuya.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.